manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kurume 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Johanna Mamombe vasungwa nhasi mangwanani kunyanga vari pamusangano wedare reparamende. Sangano reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe rinoita musangano waro muBulawayo pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Miriri weHarare West muparamende Muzvare Johanna Mamombe vasungwa nhasi mangwanani kunyanga vari pamusangano wedaro reparamende. Muzvare Mamombe vanonzi vatorwa nemapurisa mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vakatarisa ndokuendwa navo kuHarare Central Police Station. Gweta raMuzvare Mamombe vaJerebaya Bhamu vaudza Studio 7 kuti Muzvare Mamombe vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo uye vachamiswa pamberi pedare nemusi wemuvhuro. Izvi zvinoreva kuti Muzvare Mamombe vacharara muchitokisi kwemazuva maviri. Gweta riri kumirira Muzvare Johanna Mamombe vaJerebaya Bhamu
MC Mamombe vari musungwa paHarare Central. Vari mumaoko emapurisa ekulaw and order. Vasungwa muzuva ranhasi mangwanani vari kunyanga uko kwavanga vachiita basa reparamende. Takanga taita hurongwa nemapurisa svondo rapera patakanzwa kuti kune vanhu vakanga vaenda vachipaza kumba kuvabereki vamamamombe. Tikandobvunza mapurisa kuti ko sei munyika yakasununguka zviri kufamba zvichidaro. Zvakare kana vaine munhu wavari kuda vanongomufonera anouya. Tikavazivisa zvakare kuti tisu magweta avo. Kana vaine shungu dzekutaura navo ngavatiudze tiuye navo. Tikavazivisa zvakare kuti pari zvino svondo iroro rose vamamombe vachange vachiita basa reparamende vari kudunhu renyanga ndokwavakange vari. Tikavazivisa zvakare kuti basa iroro raizopera muzuva ranhasi. Nekuda kwaizvozvo takawirana nemapurisa svondo rapera kuti vachinge vasvika MP tichazoenda navo vozviratidza kumapurisa muzuva ramangwana sezvo nhasi vanenge vachifamba kubva kunyanga vachidzoka kuHarare. Ndozvatakawirana izvozvo.
Mapurisa akakutaurirai here kuti vaivatsvagirei?
Panguva iyoyo mapurisa haana kutaura kuti vaivada nemhosva iyi kana kuti vaivada zvekuvaita musungwa here. Saka muzuva ranhasi ndopavazoti vave muno muHarare. Pavasungwa havana kuudzwa kuti mhosva iyo ndeyei. Vatozoudzwa vave kulaw and order.
Saka mhosva yavari kupomerwa ndiyechi?
Vari kunzi vaikurudzira vagari vekuHarare West kuti vatore matanho anoita kuti hurumende iripo ibviswe nenzira dzisingatevedzere zviri mubumbiro remutemo. Pachirungu inonzi subverting a constitutional government.
Mambo vaona nhasi?
Hongu tavaona taienda tikange tiri navo tikakurukura navo zvakare nemapurisa tichinzwisisa kuti zvichafamba sei. Vakapa mhinduro yavo kumosha yavanenedzerwa saka tatarisira kuti muzuva remuvhuru mangwanani tichange tichienda kudare kuti nyaya inoturwa kumberi kwematare
asi pari zvino vasarako here kana kuti vaburitswa
pari zvino vasarako mapurisa ati hakwanisi kuvaregera kuti vazodzoka voga vachibva kumba
gweta riri kumirira muzvare Johana Mamombe vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunare kuHarare. Sangano reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ATUS, raita musangano nevadzidzisi muBulawayo nhasi pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Musangano uyu wapindwa nevadzidzisi vanobva kumatunhu eMatabeleland North, Matabeleland South nedunhu reBulawayo. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wabudirira zvikuru uye vese vanga vachitariswa kuuya vange vari pamusangano uyu. Vati paitwa zvisungo zvishanu zvinosanganisira kuudza hurumende kuti isaine gwaro rechirongwa cheSafe Schools chakatenderanwa kuOslo kuNorway muna 2015.
Musangano wevadzidzisi waatendwa nevadzidzisi vakawanda vabva kumatebeleni South North neMbulawayo vachimiririra madistricts atanga takakoka ose pakusangana kwavaita vataurirano vaita nhaurirano vakabuda nezvisungo zvishanu.
Zvisungo izvi ndezvipi?
Chekutanga chisungo ndechekuti kuve kugadzirwe matinoti maregulations emaSafe Schools ekuti muzvikoro kuti zvinhu zvatasununguka kuti vana nevadzidzisi vashande vasina anovakanganisa zvinhu zvipi zvingaitwa. Maregulations iwayo anzi agadziriswe ende vaisa zvavanoda kuti zvinge zviri mumaregulations iwayo. Chechipiri, vawirirana kuti tinoda kuti tiungane sevadzidzisi tirambe tichilobha hurumende yedu kuti izoadopta maregulations edu atinenge tagadzira isusu kuti ave policy ichashandiswa neministry of education kuti irane maschools edu. Chechitatu, vawirirana kuti tibatane sematicha tichikurudzira hurumende yedu kuti isaine chibvumirano cheSafe Schools chakaitwa kunzvimbo yeOslo inove kuNorway muna 2015. Chechina, vawirirana zvakare kuti vachatenderera vari maambassadors ekudzidzisa vanhu nyaya yeSafety mumaschools vachireiza yatoti awareness pakawiriranwa kuti pachazenge pachiprojiswa maregulations ayacho atambotaura yatanga achinyorwa nemitauro yakasiyana-siyana achitenderedzwa munharaunda dzese dzenyika kuti vanhu vaverenge vachiziya zvikuru zvakawiriranwa nevadzidzi zvinoenderana nekuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka. Chechishanu, pazowiriranwazve kuti titange seunion diploma rinodzidzisa vadzidzisi nyaya yemutemo zvichienderana nebasa ravo ravanoita. Izvo zvinoita kuti vadzidzisi vazoshanda vachichengetedza mutemo muzvikoro uyezve vachikwanisa kuona kana vachigevo vakanganisirwa zvingave malabor laws pavanenge vakanganisirwa muzvikodzero dzavo kana kuti zvingave machildren's rights chaivo vana pavanenge vaine kodzero dzavo dzichauchengetedzwa.
Vese vamanga makatarisira vakwanisa kuuya.
Tinofara zvikuru nekuti vese vakwanisa kuuya ende vese vaitora nguva yavo yakawanda vachiisa musoro pamwe chete kuti vaumbe chinhu chakakosha ichi chinoitwa kuti zvikoro zvedu zvive sefana nevadzidzi.
Saka iko zvino matarisana nei?
Patava kuita kuti akuenderera mberi tichange tiri kuchinoi svondo rinouya tichiita musangano wemadzimai anodzidzisa masenior teachers vachiunganawo vachitaura from their perspective kuti ivo sevadzidzisi vechidzimai nezvipi zvavanofunga kuti zvakakosha kuti zviitwe muzvikoro kuti ivo vakwanise kuita basa ravo pasina chinovakanganisa.
Avo vanga vari mutungamiri weATUS vaRobert Masaraure vachitaura vari parunare vari kuBulawayo.
Epa nau reObserver rinoti mutungamiri weMDC Vanessa Chamisa vari kutarisirwa kusungwa pavanodzoka kumusha zvichitevera kupomerwa kwavari kuitwa nyaya yokubata mumwe mudzimai chibharo kuNorton gore rapera.
mpepeti we The Observer vana Bastonjana vanoti vakaburisa nyaya iyi mushure mekunge vaudzwa nemunhu anoshanda kumatare ezimosva kuti pane docket ravapo rekusungisa vachamisa. Mutauriri we MDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vasati vataura navachamisa avo vari kunze kwenyika. Studio 7 yakundikana kubata mnyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tunzwe pamire hurumende panyaya iyi. Asi vatondana vanoti nyaya yavabudisa mupepanhau ravo yakanangana nekutaura zviri mumaoko emapurisa uye zvichaitwa nemapurisa pachadzoka vachamisa munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Nyaya iyi iri kudzi nai uyu akange achijoga ari makuseni and paakangosvika pamba pake iye ari kuti vachamisa vakabobudawo from nowhere vakabva vamuteera mumba vakabva vamupata chibharo.
Nyaya iyi yakaitika rini?
Yakaitika gore rapera musi November 2 kana kuti musi November 8 takatema DCI.
Kochi pachapa kuti nyaya iyi itore nguva kuti iendeswe kumatare kwa magistrate?
Hatitombozivi kuti sei nyaya iyoyi yaita 3-4 months muna asati aita kupa ripoti kumapurisa. Asi yatobuda shengo rimwe ndopabuda docket racho kumapurisa ndofunga mapurisa akutotanga kuita mainvestigations out.
Imi muri kuti makapuwa nyaya iyi nemunhu wamunovimba naye zvikuru, munhu akakupai nyaya iyi? Tichitarisa neudzamo hwenyaya yacho tichitarisawo zvakare munhu ari kupomerwa mhosva yekuti akabata munhu chibharo, ndaapi matanha makatora ekunyatsokuona kuti izvo zvinhu zvamuri kuburitsa mupepanhau izvi zvinhu zvatingati zviri watertight?
Complainant munyaya iyi munhu anoremekedzeka mucommunity make and munhu akachengetedzwa zvikuru, nekuti kusvika paari hautombosviki kana kuti unge uchikwanisa kumufonera nenyaya yepozisheni yaanayo. Asi inine kuda kwemunhu akandipa nyaya yacho kuvimba kwandii chanaye, nekuti munhu uyu ane macontact akasimba zvikuru mupolisi nekumagistrate court. Ndakavimbirwa kuti nyaya yake ine kudzamu.
Pepanhau renyu rine matarwe nehere arakatora ekuonwa kuti izvo vanzwawo divi ravachamisa?
Vachamisa pari zvino havasiri nyika, vakabuda vakaita vakushanyira kuru vehurumende dzimwe nyika kuti vavaudze mamiriro akaita zvinhu muno. Asi vanhu vekuoffice kwavachamisa vaifona nezviro nanhasi vachibvunza kuti nyaya yacho yakamira sei, yani complainant wacho nekuda kukunzwa kuti zvakafamba sei.
Imi mubepanhau renyu muri kuti izvo vachamisa vachasungwa pavanongosvika panhandare, mashoko iwayaya mawana kubva kupi?
Munhu akandipa nyaya yacho aitoti mainvestigations nemapurisa angomirira vachamisa, and kuziva kwedu kushanda kunoita mapurisa emuno muZimbabwe ndeyekuti vanoda kusungira paunonyanyo vaembarasi paunonyanyoshaya chimiro. So takanzwa kuti vanenge vakatoita kuvamirira kuti pavachingosvika chete vobva vatovasungira paairport ipapo kuti vatotanga
vatondana. Tinokuzivai muri mutori wenhau anoremekedzwa zvikuru muZimbabwe nepasi rose, asi kune vamwe vari kuti izvo nyaya iyi inenge isina kunyatsomira zvakanaka, munoti kudii?
Pane mitauro yakawanda yekuti inokwanisa kunge iri nyaya yekuda kungopomera munhu pasina nyaya, nekuti MDC Alliance iri kuenda kumaelections so May 24 and mutauri wavachamisa wekuMDC Alliance iye akatombotaura musi Friday achiti pane mari inosvika 6 billion yakabviswa yakapiwa vanhu vari kuda kukwikwidza vachamisa, kana kuti yekuti isvibise vachamisa oro yekuti kunge kune mhonga mupopoto kucongress yavo iyoyi. Saka hazvina anonyatsoziva kuti chinhu chiitiko chechokwadi here kana kuti chiitiko chekungoti munhu ari kuda kupomerwa mhosva kuti kuda atadze kupinda mumaelections yayo okuda kuti ari anoshiba zita rake.
Mupepechi we The Observer va Panapas Nolana vachitaura na Rachel to we Studio 7 vari parunare vari muHarare. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri we Sudan va Omar al-Bashir vasiya chigaro chavo sasa chigaro webato ravo re National Congress Party. Bato iri rakazivisa nemusi wechina kuti vaBashir havasisiri sachigaro webato iri. Izvi zvinoitika mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira kwemasvondo akawanda vachiti havasi kufara neutongo hwavaBashir. Mutepedzeri wesachigaro webato iri vaAhmed Harun ndivo vachabata matomu kudzamara bato iri vaenda kuCongress yaro. VaBashir vari kudiwa nedare reInternational Criminal Court iro riri kuvapomera mhosva dzehondo mudunhu reDarfur. Mauto ari kutsigirwa neAmerica anosvika zviuru gumi nezvishanu akarwisa nezuro nzvimbo iri muSyria ine varwisi veIslamic State mumusha weBagus achishandisa ndege dzehondo. Nhasi mangwanani vakuru vakuru muSyria vati vane chivimbo chekuti kurwisana uku hakusi kuzotora nguva yakareba. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki muzvare Cynthia Matsvai avo vanoita basa remaoko. Tinokuchingamidza ine mufaro muzvare Matsvai zvii zvamakarongera gore rino ra 2019. Mabasa api amuri kubata pari zvino?
Gore rino ra 2019 and katasika kuita zvinhu zvangu ndega zvakafanana nekutera zvinhu kunze kwenyika ndichitengesa.
Unoita mabasa iwayaya uchitora zvinhu kupi uyezve uchitengesera ani? Tichiona kuti zvinhu zvakati omei vanhu havana mari pari zvino.
Mungu zvinhu zvakati omei asi ndinoenda kuDubai ndinotora zvinhu ndichitengesa. Handina kutanga iko zvino ndosaka sina unyanya kundiomera. Ndakatsvaga kudhara kunyange zvinhu zvichiri zvakanaka.
Ungati iwewe pawakaenda kuDubai zvakafamba sei?
Ya, kuDubai ndakava nezvakawanda zvekudzika. Nekuti ndichifunga ndega ndaingofunga kuti kuDubai kunyika kwekuti ukaenda zvinhu zvese zvichangoita zvega. Saka
titsamutipo nhoroondo yekuti zvakafamba sei?
Ya, pandakaenda kuDubai ndakanga ndichitsvaga basa sevamwe vanhu vese vanongotsvakawo mabasa. Saka ndasvika ikoko ndakazosvika kuti kuzviitira zvinhu zvangu ndega sezvandaiita zvakanga zviri nani pane kuti nditsvage basa rekushandira mumwe munhu.
Saka zvakafamba sei? Wakakwanisa here kuwana basa iri?
Basa ndakazoriwana vhiza rangu rapropia.
Saka urongwa hwako ndewei pari zvino?
Pari zvino ndiri kumbotengesa zvinhu zvandakauya nazvo.
Unofungidzira kuti uchadzokera here? Uyezve vamwe vanochema-chema vachiti kuDubai uku vamwe vasikana vari kubatwa senhapwa nezvimwe zvakadaro, iwe hautye?
Kune vasikana vari kubatwa senhapwa. Kune vamwe vanhu vanonyepera vanhu kuti maagent voenda vachidipenda on those people. Saka kana uchienda kuDubai, I think kunyange kunze kwenyika kwese vamwe kwavachaenda ngavatange vatsvakiridza kuita tsvakurudzo dzekuziva kuti kwandiri kuenda ndichanogara nani uye ndiani akambozviita, kwete kungotanga kuita chinhu uchifungidzira kana kuti waudzwawo nevamwe vanhu asi usina ruzivo rwakazara.
une mhuri here uyezve zvimwe zvauri kutarisana nazvo ndezvipi semusikana wechidiki zvaungati zvipinganidzi
ina ndinangu mhuri asi kune zvinyingamupingidzo zvakawanda semusikana kuti kana uchitanga kuita bhizinesi rako kunyange uchiita zvimwe zvinhu zvaunenge uchifunga kuti ndikatsvaka basa ndikadai kune vamwe vanhu vanongoya vachikudiscourage asi haufaniri kuteerera kuti vanhu vari kuti chii if you have a vision that you set for yourself nezvinhu zvawakatarisira kuti izvi ndizvo zvandinoda kuwana mugore rino handifungiuti mashoko evanhu anokudiscourage
vanenge vachida kutenga zvinhu kwauri vanokuwana papi
vanenge vachida kutenga zvinhu kwandiri vanondibata paemail yangu cynthiamatsvai@gmail.com
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Cynthia Matsvai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko renzara iro rinonzi rinenge rabata matunhu akawanda emunyika muhurukuro yedu tiri kutarisa dunhu redete kuhange uko tiri kuita hurukuro nava Stanley Torima vanoe kanzura weward 18 mudete togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vatorima
tinotenda mukoma Jonga
vatorima tinoda kuzwawo kuti kudunhu kwenyu kuhange uku zvinhu zvakamira sei munyaya dzenzara tiri kunzwa matunhu akasiyana siyana vari kuchema kuti goho rakadzikira zviri kuita kuti vanhu vange vatotanga kupinda mumatambudziko enzara iye zvino tichionawo masangano anopa rubatsiro achitsvagawo rubatsiro achipemhera Zimbabwe imi kwamuri kwakamira sei
kuhange kune drought kuhange kwakatsva kuhange hakuna kumboita mvura kuhange kune nzara matunhu ose ukabva panotangira hwange kubva pagwai kunosvika vanosvika pamuvictoria falls kunana Jambezi kuti ndi hakuna chirimo muminda hakuna kana chiriko kwakatsva kana idzo mombe chaidzo dzinotonetseka kurarama kwachona kwatanga kuzotowana bundo mazuva mashoma shoma apera panaya mvura mumwedzi wapfuura nezuro
saka vanhu vati vatanga here kupiwa rubatsiro rwechikafu
rubatsiro rwechikafu rwuriko rwuri kuinda kumachendere vachibatsirwa nechikafu chiri kubva kusocial welfare kudepartment of social welfare chinopa maages from 65 zvichikwira pamusoro nevamwe vari madisabled ruzhinji havasati vakwanisa kuti vawane rubatsiro pachikafu asi pandakamboenda kumatura egnb ari kuhange vakanditi ndikombaire list yangu igovapa vagotengesera vanhu sagariri $120 asi zvinorema kuti vanhu vakwanise kuwana $20 yokuita se yokutenga chibage ichocho apo vanenge vasati vatombeisa mari yetransport kuchibvisa kugmb chizouya kunenge kune vanhu saka chikafu chinobatsira vanhu hatingati chavako nokuda kwokuti chiri limited to a certain class of people yazvandataura kuti chiri kupiwa vanhu vati kure nevamwewo vanounourema hwakangosiyana siyana
vagari vanokwanisa here kunge vachizonotengawo kune mamwe matunhu kana mumatunhu mavo musina go
hakuna matunhu akakomberedza hwange ane kudya kunenge chibage kana any grain inogona kuita kuti vanhu vayamurike panyaya dzokugadzirisa nyaya dzenzara hapana because binga hakunotori hwese kulupani hangu handisati ndambovako but ndinoziva kuti hai chingatowanikwa kulupani kana kuri kuti pane chimwe chabuda nemamiriro akaita kunze vangatongowana mavisi because mavisi anofarira nawo nezuro but hakuna nzvimbo dzakapoteredza hwange dzinokwanisa kuti vanokwanisa kuti vainde kupi hako kana direction yavanenge vaenda east west or what hakuna kune chikafu saka hurumende tinototarisira kuti at least kana ikauya nedzimwe nzira dzisingaketi kuti uya ane urwere here kana kuti uya ane urema here kana kuti uya ava pazera ripi zvingabatsira
Etinosuona masangano anopa rubatsiro akasiyana siyana achinga kudai kutanga kupa rubatsiro muna Machi munomu. Pane urongwa hwamatimanzwa here wemasangano anobatsira?
Urongwa ndakahunzwa, urongwa huriko vana World Vision kudivire dhuze redhorobha rehwange chaimo kana tasvika kunana Change uko kunana St Mary's. Pane dzimwe nzvimbo dzavari kupromisa kuti kutanga kwana Machi ikokunoku vanenge vachikwanisa kuti vaite sei vabatsire vanhu nokutya ikoko. Asi hazvisati zvanyatsokunzi zvanzi matunhu ano uwandu hwakadii anokwanisa kunge achiwana rubatsiro rwakadaro.
Shoko ramungasiirawo vakateerera parinhasi.
Shoko ratingangosiira vamwe vari kumati akatikomberedza kana kuri kuti pana chochikapu. Tiri vana veZimbabwe tose, hazvina basa kuti unopinda chechi yeRoma kana kuti mumwe anopinda Dutch kana Wesley kana Methodist. Tiri vana veZimbabwe. Ndinenge ndichikumbira kuti kunenge kuchiitwa zvechikafu, kunenge kuchikwanisa kubatsirana nechikafu. Ngatibatsiranei vanotungamirira matunhu vasaisa zvematongerwo enyika kuti uyu ndiwe MDC, uyu ndiwe ZANU. Izvo zviya zvagwadamisa nyika, asi kudunha hangu rangu randiri iye zvino izvi, nini panowanza kuitwa nyaya dzechikafu ndinoenda ndichinoona mazuva ano vakambomira izvozvo zvokuti vaite zvematongerwo enyika. Asi kune dzimwe nzvimbo dzatingazivawo kufamba tinotsvaga chikafu. Shoko rangu nderokuti dei tarega kusanganisa nezvematongerwo enyika tatarisa dambudziko rakatarisana nenyika sevana veZimbabwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatorima.
Neniwo ndinotenda Mukoma Jonga.
Manga makateerera kuna vaStanley Torima vanove councillor weward 18 mudunhu reDete kuhange. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Makaterera kustudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Avion, military Raja! Akake kumaplazi kumpare kadambi kabuda nekumatapi. Ndisingazo ziva angu kuti nechepapi. Mushava ona varidzi vacho kuti ndevapi. Ikaka, aka, ikaka, aka, kashiva. Aka, ikaka, aka, kashiva. Kakaiswa apa, kanoiswa apa, kozeswa apa, apa, apa. Kakauya apa, kachanda apa, kozenda apa, apa, apa. Ikaka, ikaka kari kukrimwa. Panoshare muromo remukanwa ikaka. Kubva kanzi pagirazi, kakanzi pozi kachadzo kakari inji ikaka. Eh, kari kunaka, ikaka, ikaka. Iwe, ita uchitarisa mpaka. Ichichine tanga chiri aka, aka. Igaga, aga, kashiva, aga, igaga, aga, kashiva, kakaiswa apa, kanaiswa apa, kozeswa apa, apa, kakauye apa, kachenda apa, kozenda apa, apa, apa. Kanenge kachati nesa, usashamisike kachiva kavano nosa. Hakazi niko kano jobo ya domasi, zika zika nako zasi zasi. Handi chada nako kuba, kuchasende kaweze watu masa. Kuningi ningi chichiva chano zibamu, kumateresi ese umu mutedi yamu. Kadair wane kuti ya mani game, eh. Aka, ikaka, aka, kanjiva. Aka, ikaka, aka, kanjiva. Kakaiswa apa, kanaiswa apa, kozeswa apa, apa. Kakauya apa, kozenda apa, kachanda apa, apa, apa. Akakaka angu iwewe enda unachaka kako. Ungani menyele senge kane makoko. Handiku tembe unoko nangu ndibutira. Manja ndisita kanda wandi kanda kushinjira. Tembani semu.
Sezo nguba edi ya pera. Regai chimbo tarisa misoro ya nauzedu za nasi. Mumiriri mguye Harare West mparamende Mzare Johana Mamombe vasungwa nasi kunyanga vari pamusangano wedare reparamende. Sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe raita musangano waro mblawayo pasipe chirongwa che Safe Learning Institutions Initiative. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.